panga pasina chikonzero chekuti vamawarire vasungwe nekuti pavakaenda vachibuda muzobva pakutanga pane dare redzimhosva rainge ravaona kuti havana mhosva panga pasina nyaya rikavati ngavaende zvavo zvakarewo tinoona kuti maitirwo azvaitwa akazvakaitwa nezuro kuti vachisvika panhandare vakadziviswa kuti vapinde munyika yechipikirwa vaide vakatenderwa nekuti ikodzero yemunhu wese kuti adzoke kunyika yake yechipikirwa zvakarewo vakasungwa nevanhu 9 vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa vakaramba kutaura kuti ndivanani uyezve kuti vabvepi zvinova zvinotsaudzira pakodzero dzevanhu munhu kana achisungwa anofanira kuudzwa kunzi ndini ngana ndiri kukusunga nemhosva yakati asi ivo vakangotorwa ndokuzonoitwa mumaoko memapurisa pavapaya saka zvese izvi zvinoratidza kuti pane kakusanyatsa kuremekedza kodzero dzavo kari kuitika
vazvinovakob
handitenderani nezvekutaurwa kuti vasungwa pasina mhosva nekuti purisa kuti akusunge panofanira kunge pane fungidziro yekuti wakamara mhosva pavakainda paya vabva kudare handina kunzwa chinzi vakanzi mhosva dzose dzimwe dzavaipomerwa havana asi nyaya yavanga vavainda nayo musi iwoyo ndo yainzi yanga isina kuitwa zvakanaka mazipa acho anga asina kuitwa zvakanaka saka kuti vanzi vakakleiwa vakanzi havana mhosva saka navo vanzi vasungirwa pasina handitimboti chingava chokwadi zvekunzi vakasungwa nevanhu vasina vanga vasina mapepa ebasa vasina kuzaigenzwa aya ndikuikuti chokwadi ifungidziro ivo hapana official statement yatiyapuwa yekuti vakasungwanani zvakafamba sei kana kuzvazodi ifungidziro dziri kuitwa kuti vasungwa nevanhu vasina kutaura kuti ndivanani asi tinondishamisa kuti dai vakasungwa nevanhu vasingazikanuri ndevepi vaidai zvevasingazikanuri kuti vari kusenderawo vaidai vakaiswa kune imwe nzvimbo isiri yemapurisa but apa vakasungwa nemapurisa
vamavhinga hanzi ka mhosva iori
kwete hapana mhosva iripo ndivati kuti dai hurumende yedu yanga iine vanhu vakangwara ka havaimbotsvaga kuti paitwe bopoto kana kuti nyika yese pasi rose ritange kutarisa kuti kozvii zviri kuitika nekuti muri kaona kuti nhasi muswere wese pamatare edzimhosva paroten row ranga riri besanwa vanhu vatapi venhau vepasi rose varipo vanaal jazeera reuters bbc zvakadino vese vanga varipo vachiti kopasta ava vasungirwei saka zimbabwe hurumende izina kuti painoresva ipapo haizivi iri kuzvigokera moto muziso iri kurumwa nechekuchera panze pekuti vaone kuti toita sei kuti tisimudze nekuvandudzira upfumi hwenyika nepo nepo mbambashire mbambashire pana pasta mawarire asina chaaita asina chaangazi angaite hapana mhosva iripo yaaita achisimuka akasimuka zvakanaka munhu wese ane kodzero yekudzoka kunge yake yechipikirwa zvandambotaura zvakarezvo isu tanga tichiongorora tinozviona takatozviona nemagweta ake anga ari kumiririra tinoziva kuti akatorwa nevasori vanga vasina kupfeka hanzu dzebasa vakaramba kutaura kuti ndivadani vari kubvepi zvakare vari kumusungirei uyezve tiri kuti isusu mhosva dzacho dzisingaperi imhosva rudziko dzinongonzi tichambofunga kuti zvino ndeipi imwe yavaita kubva mangwanani panga pachingotaurwa kunzi anoda kumukira nyika ndezvipi zvaaita zvekumukira nyika zvitaurwe pachena
vazvinavakobvu munotenderana here namavhinga kuti zviri kuitwa izvi zvaakutosvibisa zita renyika
handionese kudero nyika kuti inzi nyika ine zita rakachena inofanira kukoshesa mitemo yayo yainenge yakadzika saka kana vamawarire vachinzi vane raiti yekuita zvavainge vaita handionise kuti tingange tichitaura chokwadi ipapo nekuti vamawarire vane raiti yekuzviexpressa yekutaura zvavanoda yekutaura nhema dzavo asi mukudaro havafani kupfuuridza mwero kana vakandoonekwa nekoti kuti havana mhosva vanongosiyiwa ivo vanochei kuenda kukoti
mubvunzo wekupedzisira vamavhinga zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vadzoke kuzimbabwe vamawarire vamwe vari kutika kwakaberekera ingwe
kwazvo munhu wese chizvarwa chezimbabwe ane kodzero yekupinda nekubuda munyika yake pamadiro pasina anombunyikidza saka izvi zvanga zviri kwavari pauzima kuti vati ndoda kuenda kumusha here kana kuti kwete
vazvinavakobvu petai chirongwa chedu semaonero enyu zvanga zviri zvinhu zvitsvene here kuti vamawarire vadzoke kuzimbabwe
sekuona kwangu haisi mhosva kuti vamawarire vadzoke asi chazvakanakira sezvamambotaura kuti mhosva hairoi